vanoti vakatamiswa madzise avo nemasabhuku vave kusuma kumusangano wakaitwa namuzvitu wedu nerechiredzi valove mochitsema svondo rino vachivaudza kuti hurumende iri mubiki rekuchinja zita remusha uyu kuti unzi Aquilia Mnangagwa Children's Home. Kuchinja kwezita iri kunotevera kutorwa kwemusha uyu nehurumende uchiiswa maoko amai Mnangagwa avo vave kubatsira nherera dziripo nezvikwanisiro. Vamwe vagari vakaita savamelus tambuta vanoti havana kupuwa mukana wokupa pfungwa dzavo pakuchinjwa kwezita iri kubva kuzita remadzinza avo muchidzi chavo chechichangani.
Vangouya vakatizivisa kuti tachinja zita hazisiri tambuta pasinawo maconsultation wokuti tizivewo sokuti isusu chero vana baba vangu inini ndiri muzvikuru wachambuta baba vangu havatombozvizive mwana wavachambuta chaiye kuti zvakachinjwa sei.
Sadunhu Velemu valingiso muzvikutu vanoti vakuru venharaunda kusanganisira madzishe havana kupiwawo mukana wokupawo pfungwa dzavo nekudaro havagamuchiri zita idzva iri. Izvi zvatsigirwa navahepia svikutu yekuchilonga avo vari kuti vakatorerwa musha wavo rewenherera nechisimba.
Kuti tione kuti isusu vatakanotorwa ikozvoizvi yakuchinjwa zita isiri chambuta yakunzi Aquilia Mnangagwa Children's Home.
Kuchinja kwezita iri kuri kuitwa nehofisi huru yemumasvingo yegurukota redunhu remasvingo vaisra chadzamira. Mudziti wedunhu rechiredzi vachitema vati nyaya yekuchinja kwezita iri kufambiswa nehofisi yegurukota redunhu remasvingo uye vachiri kumbotora pfungwa dzevagari munzvimbo iyi.
Anogona kuita consent. I'm sure for now it's the minister. Yeah, there's a possibility. But the consultations are traditional leaders, which are community leaders,
gukota redunhu remasvingo vaisra chadzamira vati vari mubishi rekufambisa urongwa hwekuchinja zita uhwu vachiti inzira yekutenda nayo basa guru rekuitwa naamai Mnangagwa rekuchengeta nherera pachambuta. Asi vagari vanoti kunyange hazvo amai Mnangagwa vari kubatsira musha uyu hazvikodzere kuti hurumende itore nechisimba ichipa mudzimai wemutungamiriri wenyika avo vave kutobvisa zita ravo rine ukosha hukuru hwemadzinza avo. Vagari ava vanoti vakatanga musha wokuchengeta nherera pamwe chete nekudzidzisa mabasa emaoko vana vanobva kumhuri dzinotambura makore gumi nemasere apfuura. Pasati pave nemusha wenherera kwaiva musha waigara vapoteri vekunyika yemozambique avo vainge vatiza hondo pakati pehurumende yavo nerenamo uchinzi chambuta refugee camp. Pakavharwa kamba yevapoteri hurumende yakapa vagari musha uyu kuti vaite musha wenherera vakavamba sangano ravo rinonzi National Organization of Development of the Disadvantaged NODED rero raitungamirwa namufundisi Nodi Mafukidze. Mufundisi Mafukidze vati kubva pakatorwa musha wavo vaitidziswa mabasa emaoko vakabva vamira uye vamwe havasisina pekugara nekudara vakutoendeswa kutokogara refugee camp kuzvipinge.
Zvimwe zvatisi chakwanisa kuzviita ndinga inhurumende yangu yaichakwanisi kuendeza mberi nenyaya yekuti handisina pokugara zvinga dzava shoma unoti pakazoitwa take off ngati pakachizotouya mai vakaitawo take off kuvaupaidahondo vakura nazvose muno mufumo pari zvino zvindiritori nevana vandinawo pari zvino vatoti zvitomuda nawo musemande kuenda kutovaisa kutokugara kuti vandoitira kubuza vachisina.
Vagari vanoti zvidzidzo zvemabasa emaoko zvakaita sekuveza, kugadzira motokari, kubika pamwe nekusona zvaibatsira vechidiki vanotambura munharaunda umu asi havachabatsirikani sezvo musha uyu wave kuchengetwa nherera chete. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.